Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 29 2020. Makaterera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chibvumirano chaitwa nehurumende nesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, isusu hatisi kufara nacho, hatisi kuchitambira seamalgamated road teachers union of Zimbabwe. Isu tinomirira varayiridzi ezatus, tiri kunyunyuta kufurikidza nechibvumirano ichocho.
Mamwe masangano anomirira vadzidzisi anoti haasi kutambira zvakabvumiranwa nezuro nehurumende nerimwe remasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council.
Kuti hatisi zvinhu zvekungoweredzana kana kumanikidzana. Dambudziko iroro rinotovapo rokuti kana ukationa kuti hatitonzwisisani padariro kana kuti dare rinofanira kutongwa nyaya. Saka kureva kuti pane dambudziko zvinotodawo kuti tiwane negwevera.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voshanyira South Africa vachida rubatsiro munhaurirano dzezviri kunetsa muZimbabwe.
Notori nenhaurirano dziri kuinda mberi dzePoland, ende vakaudzwa naPresident Mnangagwa kuti kana vachida kujoina vamwe ngavauye vazojoina vamwe.
Asi ZANU-PF inobuda paemire panyaya dzenhaurirano ichiti vanoda kupinda madziri ngavauye kuPoland. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomirira vadzidzisi anoti haasi kutambira zvakabvumiranwa nezuro nehurumende nerimwe remasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council munhaurirano dzaiitwa pasi peNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Nezuro, hurumende neveApex Council vakabvumirana kuti mushandi wehurumende anotambira mari iri pasi pasi awedzerwe mari yake yemuhoro nezvikamu 139.23% kubva musiwandira 1 wegore rino. Izvi zvinoreva kuti mushandi angachitambira madhora chiuru chine makumi mana nemashanu ari maRTGS achazenge ave kutambira maRTGS zviuru zviviri nemazana mashanu, uye mari iyi yakanzi nehurumende ichatanga kubhadharwa mukupera kwemwedzi unouya, asi yemwedzi uno ichibhadharwa zviri zvidimu zvidimu. Kana munyori mukuru musangano runomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaTapson Nganonusivanda vaburitsa mashoko ekuti zvakabvumiranwa nehurumende neApex Council nezuro ndiwo magumo enhaurirano pakati pehurumende nevashandi vayo pari zvino. Vasibanda vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzichitanga kuita basa sezvadzinotarisirwa kuti dzinge dzichiita. Asi mamwe masangano akaita seAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe kana kuti R2s pamwe nesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ aramba kutambira zvakabvumiranwa nehurumende neApex Council izvi, achiti zvakaitwa izvi kuzvidza vashandi. Mutauri weR2s vaNation Mudzitirwa vaudza Studio 7 kuti mari yawedzerwa nehurumende iyi yakafanana nemutero wembwa.
Chibvumirano chaitwa nehurumende nesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, isusu hatisi kufara nacho, hatisi kuchitambira seamalgamated road teachers union of Zimbabwe. Isu tinomirira varayiridzi ezatus, tiri kunyunyuta kufurikidza nechibvumirano ichocho, nekuti isu chichemo chedu kuhurumende tinongochema nemachemo aro vatangoita mukore wamugore rapfuura.
Mashoko avamudzitirwa aya atsinirwa nemutungamiriri wePTUZ vatakavafira zhou.
Dambudziko rangariripo ende uyezve richaramba riripo. ndeyekuti hurumende yakadonedza mari dzinotambirwa navarairidzi navamwe vashandi vemuZimbabwe kubva pane equivalent of 500 US kusvika pane equivalent of 35 US. Saka ishi iripo idispute yeright yekuti mari dzomushandi hadzifani kuti dzinge dzichideredzwa kusvika pakadaro.
Vamudzitirwa vati nhengo dzavo dzicharamba dzisingakwanise kuenda kubasa zvichitevera kushomeka kwemari yawedzerwa nehurumende yavati idonhwe mugungwa. Izvi zvatsinirwawo navazhou avo vati chinodikanwa ndechekuti hurumende igadzirise gakava riripo pakati payo nevashandi vayo nekukasika kuitira kuti vashandi vehurumende vakwanise kuenda kumabasa. Gurukota rezvevashandi vapowo mavhima vati kunyange hazvo vachida kuwedzera vashandi vavo nemari yavari kuda, homwe yehurumende yakaboka zvekuti havakwanise kuita izvi sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC vaNelson Chamisa vari muSouth Africa umo vamwe vanoti vari kuedza kuita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa nevamwe vakuru vakuru kuti vapindire mukuedza kurudzira nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezvoupfumi zvopa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Mukuziya nyaya iyi tabata vaChamisa kuti tinzwe nezverwendo rwavo urwo.
Isiti hatitambudziko iri kuti ripere, munotoda nhaurirano inoitwa nechimbi chimbi nekuti Zimbabwe iri mumurazvo, Zimbabwe iri mumaemoto kutoda kudzimurwa. Kusakuendebvu varume vanodzimurana, kusakuendebvu madzimai anokumburana. Saka toda kuti zvinhu izvozvo zvigadzirwe nyika iende mberi tionesane kuti chingaitwa, nekuti ndakaona kuti tichitaurira nehama dzangu hatisi kunzwawo. Saka ndikachiedzerawo kuti ari pano ari muvakidzani wedu kana mugarisani atibatsirewo, zvinobatsira kuendesa nyika yedu mberi zvakanaka murunyararo nemurugare tichigadzirisa matambudziko anoinesa.
Pane urongwa here wekusangana navaRamaphosa kana kuti vaThabo Mbeki?
Haa, zvokuzi ndichasangana nani nani hamuoniwo zvokuti papo pane zvorema. Kana uri kutakura mashoko makuru unenge uchifamba nezvinhu zvikuru nekusangana nevakuru, asi hauchatauri kuti ndasangana nani nani. Hadzisi nyaya dzose dzinoda kuti unge uchiita huwi, hadzisi nyaya dzose dzinenge dzichida kuti dzinge dzine kushambadzira, nekuti zvimwe zvacho zvinokanganisa zvakawanda. Hazvizivai kuti ndakatakura mashoko enyika, ndakatakura donzo renyika, ndakatakura kugadziriswa kwenyika, kuti tingawana kupi mhinduro kumibvunzo yatinayo, tingawana kupi madonhodzo pakupiswa kana kutarazwa patikuitwa nemoto mune zvakasiyana-siyana. Nekuti chatinoda kuti nyika idzokere paivhu revanhu kuremekedza, yakavhoterwa nevanhu kuremekedza, inotendwa nevanhu.
Tichitaurawo nevamwe veZANU PF vari kuti aiwa pane Pollard kare, nekudaro hapana chikonzero chekuti patombouya mumwe munhu kubva kunze uku, nekuti nhaurirano dzakatotanga kare.
Hai, nhaurirano here dzinoitwa kuPollard? Kunoredza hove muchinoonesana mapurazi ndo nhaurirano idzo. Isi hatichizo kutungana kwembudzi ka, nekuti kutungana kwembudzi hakuna kumbovaka musha kana kuupi vavo. Toda kuti zvinhu zviitwe nemazvo, vanhu vachionesana zvekugara dare guru, kwete kuti vanhu vaita matakanana vachiti wendewebaba wendewamai vototi tavaka musha taane mhuri. Aiwa, hatidi kudaro. Toda kuti nyika iitwe ichiratidza kukura neudzamu hunofanira kunge huchiratidzwa padambudziko ratinaro. Tine dambudziko gukutu guru rinodawo kuti tinge tine udzamu hwakanyanya pakurigadzirisa dambudziko rakadai. Isi hatidi zvinhu zvekungohweredzana kana kumanikidzana. Dambudziko iroro rinotovapo rokuti kana ukationa kuti hatitonzwisisani padariro kana kuti dare rinofanira kutongwa nyaya kana kuti rinofanira kunge richizeyewa nyaya, zvinotokuratidza kuti pane dambudziko. Saka kurava kuti pane dambudziko zvinotodawo kuti paine gwevera.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari kuJohannesburg, South Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana kuti tinzwe pamire bato ravo.
Vane kodzero yavo yokundotsvaka vavanoda kutsvaka, asi isu muno muZimbabwe notori nenhaurirano dziri kuinda mberi dzePollard. ende vakaudzwa na president Mnangagwa kuti kana vachida kujoina vamwe ngavauye vazojoina vamwe. Hapana chatinotaurirana navo South Africa, but zviri kwavari kuenda kwavanoda kuzvichenee ZANU-PF vaichinji nePollard. And Pollard is the only game in town.
Sika vamwe vari kuti Pollard ine dambudziko rekuti inenge isina mutongi Gava.
Sati hakinongopinda kana paine conflict. Muno Zimbabwe hamuna conflict.
Tiri kutaura ipo panyaya dze.
Vakaita sarudzo dzedu vachamisa vakaenda kucourt. Court ikapa chisungo chokuti my elections akafamba nenzira yakanaka. Vamunangagwa akahwina. Saka hapana chinopindwa neSadak.
Asika zvinhu muZimbabwe vamwe vari kuti zvinenge zviri kuramba zvichienda kumawere nekudaro zvikasagadziriswa nechimbi chimbi munogona kusagadzikana.
Economy hakuna nyika isina machallenges ayo tichagadzira. That is part of the reason why we are in power, to find solutions to the challenges facing our country. We don't need outsiders to intervene to resolve the economic challenges we have in the country. We have got a program which is in place which will sort out the economy. Chagadzira ikonomi yedu ndokutonga kwachikwatenge tiita ikoko.
Vamwe kavari kuti zvinenge zviri kutora nguva izvi vamangwana.
Ndosaka takapuwa 5 years ndokutonga. Zvaizikanwa kuti nyika haigadzirisi overnight. Saka every 5 years tiita election. Saka tiri murwendo rwedu rwokugadzirisa ikonomi within the 5 years dzatakapiwa ndokutonga izvo.
Munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Dare reSenate muAmerica riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump dzekuti vaida kushandisa masimba avo zvisizvo. Nhasi dare reSenate range richitumira mibvunzo kuvachuchisi vari nhengo dzemaDemocrats uye magweta avaTrump. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia kuno kuAmerica vaDan Moyo vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti nyaya iyi yave kuzosvika kwamvura yacheka makumbo sezvo nhasi vedare vachange vachipuwa mukana iwowu wekubvunza mubvunzo uye kuti pozovhotwa kuti zvapupu zvopiwa here mukana wekunzwikwa kana kuti kwete. Ngatinzwei hurukuro yaita vaMoyo naMarvelous.
Nhasi zvichaitika ndezvekuti masenators achapuwa 16 hours kuti vanyore maquestions avo avada kubvunza mamanagers emaDemocrats ariwo ari kuprosecuta nyaya iyi. Then mamwe maquestions ozobvunzwa malawyer avari kudefenda Trump. Kana vapedza 16 hours idzodzo dzekudebata maquestions wavo nekupuwa maanswers, then vachavhota kuti vavhotere kuti kuitwe mamwe mawitness here, because maDemocrats ari kuti iwo kune mamwe mawitness akaita sana John Bolton angari former national security advisor vane information yakakosha inoratidza kuti Trump ndiye angachipusha nyaya dzakaitika kuUkraine.
Munoona zvichizoita sei tichitarira kuti kuSenate uku tinoona kuine maRepublican senators akawanda kukunda vemaDemocrats?
Idambudziko rine maDemocrats iroro nderekuti vanofanira kukonvinsa at least vanhu 4 maRepublicans kuti vavhote navo panyaya yekuti kudaidzwe mawitnesses. Asati anyatsoona panyaya yekuti Donald Trump abviswe paoffice kuti zvakamira sei, because maRepublican akawanda varipo 37 muSenate and panodiwa 2/3 kuti Trump abviswe muoffice. So ipapo pachine dambudziko, asichaona nekufamba kwenguva nemawitness aya kuti vakavhota kuti kuve mamwe mawitness kukazobudawo dzimwe nyaya chaita kuti mamwe maRepublicans onaye waone kuti for sure Donald Trump akapama moto.
Tingati isu Zimbabwe ingadzidzei panyaya yekukosha kwevatingati vaivadare?
I think opportunity hombe stereki for vanhu vakaita seZimbabwe vane madhemokrasi achiri manyuwani compared to EUS ine over 200 years kuti vaone kuti kana uri member yeparliament uri kurepresenta vanhu, simba riri kuvanhu.
Avo vanga vari vaDan Moyo vachitaura vari parunare vari muVirginia muno muAmerica naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington. Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reAfrican Union razivisa nasi muAddis Ababa, Ethiopia, kuti ratumira nyanzvi munzvimbo dzakasiyana siyana muAfrica senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus, kunyange hazvo chirwere ichi chisati chaonekwa muAfrica yose asi chiri kurura kuChina. Sangano reUNICEF rinoti vana vanodarika mamirioni mashanu vasina pekugara vanoda rubatsiro gore rino zvichitevera mhirizhonga dziri kuitika munyika dzemuAfrica. Muchikamu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu munyika, nasi Studio 7 inopinda mudunhu remasvingo uko Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari munzvimbo dzakaita sekunemamwa, Chikarudzo, Gutu, Pikita, Zaka nemwenezi vanoti dzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka gore rino nerapera. VaHenry Makusha vemunani rekwaChikutuva kune mamwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo.
Muward 7 nzara yavafunya chisero, vanhu havana kukohwa zvakanaka gore rapera. Saka iko zvino vanhu vari kutongova vangachirama nemamengo nemazhanje. Zvino mazhanje anga asina kuberekawo zvakanaka, saka mengo dzakutokuva. Isu hatina kumboona kana madhona gore rese. Kumbiro chedu ndechekuti dai kuchiwanikwawo madhona anogona kuuyawo kuzobatsira vanhu, nekuti nzara yafunya chisero. Mumwe munhu achatokwanisikana kuzha sadza pazuva.
Vanhu vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti nzara iyi iri kuwedzerwa nekuoma kweupenyu sezvo mitengo yezvekudya muzvitoro iri kukwira zuva nezuva, kunyange hazvo munyika musina mabasa kana maricho hawo aimboraramisa vamwe. Bhagidhi rechibage munzvimbo dzakaita sekwaGutu, kune mamwa, Zaka nekwaChivi riri kuita zana remadhora emunyika. Apo marita maviri ebhotoro remafuta ekubikisa richiita madhora makumi matanhatu, makirogiramu maviri eshuga achiitawo madhora makumi mana, makirogiramu maviri emunyu achiita madhora makumi maviri emadhora emuZimbabwe. VaLloyd Mufudze vekuchisheche kwaGutu vanoti nzara nenhamo zvavasungambira dzakondo uye vapedza kutengesa zvipfuwo kuti vararame.
Dambudziko guru ratiri kusangana naro inyaya yenzara, sezvo tese tichiziva kuti gore rapera vanhu havana kunge vanatsa kukohwa zvakakwana nekuda kwemvura zhinji yakanaya yecyclone Idai. Vanhu vari kusangana zvine matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Vabereki vapedza zvipfuwo zvavo nemudziyo yakasiyana siyana vachitengesa kuita kuti vawane mari yekutenga chikafu. Vapedza zvipfuwo zvakaita sembudzi, makwai, huku nemombe vachitengesazve kuti vawane mari yekutenga mbeu, mari yekutenga fertilizer nemari yekutenga zvakasiyana siyana zvekushandisa, nekutengesawo futi zvipfuwo kuti vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro.
Mudhorobha zvinhu gore rino hazvinawo kumira zvakanaka sezvo vanhu vasina chekubata. Izvi zvapa kuti kekutanga munhoroondo yavo veWFP vatange kupa vanhu chikafu mumaguta. Amai Sofia Gumbo vanogara mumusha werunyararo West vanotsanangura mamiriro akaita zvinhu.
Nzara yavamo nauti draught kana yasvika uko kumamusha zvinoafekta nesuwo kunoko. Mukatoona izvozvi kana hupfu chaihwo chaihwo huri kunetsa, hupfu hwakabuda kana maok umwe vanhu vari kumira qu yehupfu yekuti vavane hupfu hwakachipa hunenge uri kuma60-70 dollars, ukangoushayiwa ipapo kwakutoendawo black market ya $200. Samuona kuti zvinhu zvakunetsa kuti vanhu vagare vakaguta kana nzara. Vanhu vakutorova 001 kuti masikati vanhu vanoswera nenzara, makuseni anongorovawo tiyoyo ndoyaakuswera unayo ozosangana nesadza ka1 manheru, noda kwekuti maprices acho ezvikafu akwira kunyange nyama yakuita $80 kg. Saka pakangooma zvapo.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vakaita savaDetson Gonese vemurani rekwamakonese kwaGutu vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuvabatsira nechikafu kubudikidza nebazi rezvemagariro evanhu, chikafu ichi hachisi kukwana nekuti chishoma. Apawo masangano akazvimirira oga akaita seWFP haasi kubatsira matunhu ose mumasvingo, izvo zviri kusiya vamwe vari panyanga dzamushore. Hurumende iri kupasa gari rimwe chete re50kg rechibage pamuri, iro ririkunzi harikwani sezvo vagari vachiti mimwe medzi havapiwi. Kune dzimwe nzvimbo dzavari kubatsira, veWFP vanopa makirogiramu 10 echibage kana ufu pamunhu wega wega mumhuri, uye bhotoro remafuta nenyemba pamwe nemunyu, izvo zvinonzi zviri nani asi havasi kupa munzvimbo dzose mudunhu remasvingo. Mudziti mukuru wedunhu remasvingo vafungai mbetsa vanoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanoda rubatsiro kusvika kumwedzi wakubvumbi.
Yeah, muno mumasvingo we are expecting roughly about 1 million people vachada rubatsiro rwechikafu papeak period. Peak period yedu inotanga muno muna January kusvika muna April.
Nzara iyi mudunhu remasvingo iri kuurayawo zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe nemadhongi. Vakuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa nekurapa kwezvipfuwo vanoti mombe dzinodarika zviuru 13 dzakafa mudunhu remasvingo, kunyanya kumwenezi nechiredzi. Madhongi anopfuura chiuru akafawo mudunhu iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
European Union neZimbabwe dzaparura chirongwa chinokosha mamiriyoni 10 nerimwe madhora ekuAmerica chekuvandudza kutengeserana pakati peZimbabwe neEU. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi, munyori mubazi rezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vaJames Manzou vati chinangwa chechirongwa ichi, icho chinonzi Zimbabwe European Partnership Support, ndechekuti Zimbabwe iwedzere uwandu hwezvinhu zvainotengesa kuEU. Vamanzou vati mari yabviswa neEU ichabatsira kudzidzisa makambani madiki neari pakati nepakati kutevedzera zvinodiwa nemisika nemakambani ekuEU kuti zvinhu zvisadzorwe kuEU. Vatiwo mari iyi ichashandiswa kuvandudza mitemo yekutengeserana munyika, pamwe nekuona kuti Zimbabwe Revenue Authority inorerutsa mitemo yekutengeserana nedzimwe nyika. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vati chirongwa ichi chichabatsira nyika kuwana mari yekunze nekutengesa zvinhu zvakawanda kuEU.
Kana EU yavhura yazarura magoni ayo, zvinoreva kuti avo vanoda kutengesa zvinhu kuEU, kunyika dzeEU, vakwanisa kuita izvozvo vasina kupuhwa malimits ekunzi pane kota yaekuti you are only allowed, munobvumirwa kutengesa zvakati chete kana matana akati. Vakunzi zvese zvinongodiwa ikoko takwanisa kutengesa senyika.
Vati kuti chirongwa ichi chibudirire, vanhu vave kufanira kurima zvinhu zvinodiwa kuEU nedzimwe nyika dzepasi rose.
Ukama hwagadzirwa hwakureva kuti tichinyanyoshanda zvakanyanya kuti tirime mapizi dzedu dzinodiwa kunze dziya, masugar snaps nemamanch 2 todzirima dzakawanda tichitengesera ikoko. Angawe makabeji, angawe mamakadania nuts edu aya vanodiwa kunze kwenyika, tikavaita izvozvo takuona mukana pasina zvipingiridzo kuti tiendese kunyika dzeEurope. Saka mukana uyu mukana unosimudzira Zimbabwe zvakanyanya.
Vachiparura chiitiko ichi, mumiriri weEU muZimbabwe vaTimo Okenen vatiwo chirongwa chavaparura nhasi chinoita kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzemumatunhu eAfrica, Caribbean nePacific dzitengese zvinhu zvadzo kuEU pasina kupiwa miganhu kuti dzogumira papi, uye EU inofanirawo kuita zvimwezvo munyika idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Japan inoti kunyange hazvo Zimbabwe yaimbova yakabudirira munyadzi zveutano, zvinhu zvadzikira zvakanyanya izvo zvaipa kuti ibatsire pazvinhu zvakakosha zvinodiwa munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura apo, Zimbabwe neJapan dzanga dzichinyorerana chibvumirano icho chichaona Japan ichibatsira chipatara cheHarare Hospital nezvekushandisa kuchipatara chevana. Muumiririri wenyika iyi muZimbabwe vatoshuk Iwado vati zvina zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano, uye kuchipatara ichi hakuna mishina, izvo zvinoita kuti vamwe vana vatadze kurapwa.
Zimbabwe used to have a well established health sector through its well-organized hospitals, like Harare Children's Hospital.
Zimbabwe yaive nyika yakabudirira munyaya dzezveutano ine zvipatara zvakadai seHarare Children Hospital. Asi iko zvino zvadzikira zvakanyanya nekuda kwekushaya michina.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vatiwo kuburikidza nechibvumirano chavanyorerana, Japan ichatengera Harare Children's Hospital mishina yemari inosvika mamiriyoni maviri ane makumi manomwe nemashanu emadhora ekuAmerica. Vati mimwe yemichina ichatengwa inosanganisira mishina yekuongorora zviri mukati memuviri, zvekuvhiisa, zvekuongorora utano hwevana vanenge vachinyanyorwarisa nezvimwewo.
The government of Zimbabwe and Japan through the signing of the exchange of notes for the procurement of hospital equipment for Harare Children's Hospital for support amounting to 300 million Japanese yen or about $2.75 million.
Tiri kuona chivumirano chatiri kuita neJapan kuburikidza nekunyorerana pasi apo nyika iyi ichatenga mishina kuHarare Children Hospital nemari inosvika 300 million Japanese yen kana kuti $2.7 million. Japan ichatenga mishina yechizvino-zvino.
Vanqube vatiwo hurumende ichapawo chipatara cheHarare Hospital mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kuti chipatara ichi chigadzirise zviri kunetsa. Chipatara chevana ichi chinozivikanwa nekubudirira kwachakaita muna 2014 apo Dr. Bothwell Mbwayesango nevamwe vavo vakakwanisa kuvhiya ndokupatsanura vana mapatya vakaberekwa vakabatana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, Zifa yapabasa reurayiridzi wemaWarriors kuna Javok Lugasicic wekuCroatia, uyo atsiva Joy Antipas. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Mukuru weZifa vaFelton Kamambo vati vabvumirana nemurayiridzi uyu kuti achange achitambiriswa mari yemuZimbabwe yema RTGS sezvinoenderanawo nemitemo yemuno.
Tomutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe. But my figures are actually, it's private between him and Zif. That's who can talk we had before.
Vakamambo, vati, Lugarisik, achange achibatsirwa na Antipas, Lloyd Tembwe, Tondera Indiraya, avo, vanurariza, zvikwata zvemuno.
First assistant will be Joe Antipas. Second assistant will be Lloyd Tembwe. And Tondera Indiraya, by virtue of being the under 23 coach, will also be part of the technical setup for the national team.
Vakamambo vati vapa Rugarisik basa rekuona kuti maWarriors abudirira kuenda kuma final Africa Cup of Nations uyezve nekusimudzira nhabvu mune vechidiki.
Tofana kunge tichiqualify every AFCON from now going forward. Anofana kubuda neplan yekuti atitore kuenda kuWorld Cup. Anofana kuita come up nesetup yegrassroots youth league so that bora redu rinotambwa in all parts of the country.
Muongorori wemutambo wenhabvu Valiopold Munende vanoti kunyange hazvo vasingazive nezvaLugarisik vari kutarisira kuti achapa mufaro kune chaunga chinotevera maWarriors. Zimbabwe ine mitambo miviri neAlgeria muna kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakanga nekuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muSouth Africa zvisiri pamutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mamwe masangano anomirira vadzidzisi anoti haasi kutambira zvakabvumirana nezuro nehurumende panyaya dzemihoro nerimwe sangano rinovamirira reApex Council. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voshanyira South Africa vachida rubatsiro munhaurirano. Tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthaka zomohle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende zale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo esivunyelwane ngabumanyano we-Apex Council lohulumende.
Okufanele kuthathangwe yiziphathamandla ezinjengoPresident Ramaphosa yikho lokho ukuthi okwenzakalize leZimbabwe nomthetho okwenza abantwana beZimbabwe ukuthi sithenga okufaka ilizwe laseSouth Africa lendawo yethu yasebhadini.
Umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa lampo athi uyecela khona umongameli wakulelo lizwe ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe. Kuhlandla lendlala namhlanje sisefilabusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa namuhla lapho athi uyecela khona umongameli wakulelo lizwe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe. UChamisa uthi ufuna uRamaphosa abe ngumlamlankunzi njalo akhokhele inkulumo phakathi kwakhe lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze balungise okuhluphayo okugoqela ezombusazwe kanye lezonotho. Ekhuluma leStudio 7 uChamisa uthe uzakhulumisana njalo labenhlanganiso ezitshiyeneyo kwele South Africa. Uthe ukuze udaba lweZimbabwe lulungisiswe kumele kubunje uhulumende ozaphatha intambo okwesikhatshana andubana kuyiwe kukhetho olutsha. Wengeze wathi abomanyano weSADC labe African Union labo kumele bangenele. Ngo-2008 ele South Africa lisaholwa ngumongameli Thabo Mbeki lalawula inkulumo phakathi kweZANU-PF leMDC ezakhokhelela ekubunjweni kukahulumende wenkazatho. Umbeki uke wayakhulumisana njalo loChamisa loMnangagwa eHarare ngenyanga edluleyo. Sexhume isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda wachasisa okuningi ngohambo lukaChamisa.
Njengoba ejile uPresident udinga ukuthi kutholakale indlela yokuthi ilizwe leSouth Africa elazakala ebantwini abaningi ukuthi lilo kutsho kukhulu kakhulu kwenzakala kwele Zimbabwe. Siyazinjalo ukuthi uMnangagwa lebutho lakhe baqinisekile ukuthatha amandla ngodlame ngodaba lokuthi ilizwe leSouth Africa kahle kahle uPresident Mbeki ubengakalukhangele lo daba ngalelo hlobo. Ngawuqakathekile njengoba ejile uPresident Chamisa ukuthi no okufanele kuthathangwe yiziphathamandla ezinjengoPresident Ramaphosa yikho lokho ukuthi okwenzakalize leZimbabwe nomthetho okwenza abantwana beZimbabwe ukuthi sithenga okufaka ilizwe laseSouth Africa lendawo yethu yase-SADC ebuzimela obukhulu kweze-politics nakwezenotho.
Uzahlangana laye yini umongameli Ramaphosa kumbe uzakhulumisana leziphathamandla zakhe?
Wakathese ukukhona ukuthi mfana leyo yande ukuthi ivele communicate ngeqedile ukwenzela ukuthi kuvunyelwane phakathi kwenhlangothi zombili ukuthi okuzakhitshwa obala ikuphi njalo okufanele kube kubenzelwe ikuphi ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kule zinto ezifana lokwenza ukuthi ama-national interest nama-national security.
Ibandla leZANU-PF lona liqina ngokuthi kumele libuye kumanyano we-Pollard likhulu bakhulumisane liphakathi kwabo
ukuthi iproblem ekhona ngoba dubolukona lokuthi kulomhlangano wePollard kusazakala ukuthi awuyimhlangano okhona nje kungumdlalo kapresident umnangagwa oyabe ebizi abangani bakhe nje kuphela ukuthi bathole bexoxisana nabenatisana idea upresident Zamisi lidinga ukukhulumisana okuqinileyo njalo okujonge ukwakha ilizwe athi ukulijica njalo ukuthi izimali zisetshenziswa ngento engasoze yaphumelelisa lutho.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Sixhume njalo unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla le-ZANU-PF umnumzana Obed Mpofu, yena othi uChamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa efuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa.
Okokuqala, asikwazi ukuthi uChamisa use-South Africa. Okwesibili, kasiyazi lenjongo yakhe yokuba khona ngale. And okwesithathu, nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganiswe no-president weZimbabwe, uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo. Njengoba upresident wethu nguye waqalisa inkulumo lezi zePollard yezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe nezokuletha umanyana kweZimbabwe, kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engalaqiniso layo.
Kodwa iinkulumo zePollard elikhuluma ngazo, ubaba uChamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo, lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yizanu PF lamanye amabandla lawo amancane.
But elinye iqiniso okumele nazelele baba tungamili ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le, ukuthi kafuni kukhulunyiswane ngodaba lweZimbabwe, udaba lwakho lesingalwaziyo lokuthi yiluphi. Njalo wanyuswa ngubaba upresident namanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe, but nxa yena selibona nti kusemandleni akhe ukuthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe, asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona luphi uncedo olokuthi agidimela amanye ama-president etshiyana nowaphi president. Thina singapha sibhizi sakhilizwe, yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfo wabo uhlale ekhulume thena upresident ngubhudi wakhe, uzimisele ukukhuluma la isikhathi siphi. Kodwa siyamangalisa ukuthi nxa esegijima seSouth Africa siyakhuluma labadala be-South Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe, akukho emandleni ami lokho.
UChamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungisiswa okunengi athi kuyahlupha andubana kuyiwe kukhetho. Lithi ningalokho?
Kulula nga umuntu ekhuluma ngakho mahlayana nje, kodwa iqiniso lonke ukuthi uhulumende lokhona uhulumende wakhethwa ngabantu, uhulumende ole mandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka
awa 2023. Umnumzana Obed Mpofu ngonobhala obona ngokuqhotshwa kwenhlelo kubandla leZanu PF.
Lingakhutwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kuhlandla eliphathelane lesimo sendlala elizweni lamhlanje siseFilabusi, lapho indlala ethanyele khona imihlambi izakhamizi zasalazikhala. Kubika intathelezindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda.
Bekusemkangala ensiza inyanga yezimbalo ezedlulileyo. okunenkomo bezicubele manzini emadamu zidinga amanzi okunatha. Izakhamizi zithi ziphelile inkomo emadamu emakhaya legangeni ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Ezinye izifuyo zicube ziqhutshwa ngabanikazi. Lokhu kuthiye abalimi abaningi bethithibele esigabeni lesi bengazi ukuthi bazaphila ngani ngoba inkomo yinotho kaZulu. Omunye wabakhala kakhulu ngohlele isibaya sakhe ngumnumzana Stephen Bova Moyo ohlala esigabeni seGwabhila oleminyaka engamashumi asishiyagalombili.
Ngihlala kufika ukuthi kuthula village. Isobhuku ngikhesare Bova. Inkomo zami zafa zaphelela lapha zibanjwa ludaka, ezinye zisife egangeni khona le, ezinye ngizitshisa, ezinye ngihlinza banginika abantu badle. Eziya hayizini ngaqedisela ngizichisa ngifule inkomo 45 zone singu 87 kwasala 43 ngicela uncedo ukuhulumeni ayincedi yabo eh inkomo lezathe zisiza ngithengisa ngifundisa abantwana ngazo ngithenga lokudla
banengi abephuke inhliziyo ngokulahlekelwa zinkomo omunye wabo unkosazana Nalile Ndlovu owasegwenyumo village
ngafelwa zinkomo ezingu 7 omakhelwana vele kangikhulumi ziyakwana ama 40 50 ukuswelakala kokudla lamanzi ngoba amanzi lawo zase zinatha udaka nxa sase sizibisa emanzini sase sihamba lemichilo ukuthi zazifika zibanjelwe emadakeni bese bezikhipha ngenxa isibanjelwe siyakulala izinto zokulima silima ngezandla
ukufa kwezifuyo bekungakhetha imizi. Umfelokazi uSibonisiwe Maphosa uthi siphose savalwa isibaya sakhe.
Mina ngalahlekelwa zinkomo ezingu-17 ngendaba ye-drought. Bekulendlala enkulu kakhulu. Bekuhlupha amanzi konke lotshani, bekuwomile. Bekusele 3. Kusele inkabi lenkunzi. Kabe ziyi-2 zinsikaza kusela. Napha ngizama ukuthi kumbe ingxenye ngadinga ukuncedakala. E-veterinary bengizozama ukuthi zama uncedo lokuthi ngikhansilise lezi esezafayo.
Inkomo ziphelile njalo emaplazini angcelelane le embereni kwale Filabhuzi. Umnumzana Edmond Singer ukhala ezimadonsi.
Inkomo ezifileyo zifike 10 zibulawa yindlala lamanzi njalo lele lidamade sezithembekile futhi njalo beselibangelwa ludaka. Zinye zisele zisile umkhuhlane azisahlubi ngendlela zokuthi into ezinatha khona kugcwele idoti bazamile sifile abantu ukuthi bazama ukuthi bayatshise manje bekungatshise ngoba imo inkomo ezifileyo akula amanye amaplani engawenza ngoba into enanzela zisele eziningi ezinduna. So wonke umuntu usedinga into yokufuya ensikazi.
Baningi abaphelelwe zinkomo. Umnumzana Sex Juma ohlala eMbondweni Village laye uthi kalankani ngokwenzakale emhlambini wakhe.
Ezami zingumfoti yesifile. Nesikukhangele ukuthi khona emadamini lapha singazama ukuthi sithi nxa kungaphela amanzi la khona sikugejwe sikuphe kwaswelakala ukuthi kusikutshwe izulu laselifika kufika kwalo laselifika labaliningi amathombo maningi sibili kunye lezigogo ezinye zikhona lokhu ezinjalo ngifuthole ngani inkomo ilele kade siyafa kudala.
Obona ngezempilakahle ezifuyo esigabeni sesenali umnumzana Lenmos Banda uthi izifuyo zibulewe ukuswelakala kwamanzi lokudla hatshi imikhuhlane. Inkomo zakhe laye ziphose zaphela.
Inkomo zifile sibili ngomumo obukhona umumo wendlala kuthi ke ezinye bezibanjwa emadamu lokhu amanzi abesesilela emadamu akukhulu singathi indlala. Hayi imikhuhlane nanxa ikhona kodwa hayi iyabe inganeni kodwa inani lileli qansi kangaka indlala. Lokhu ebeqhubeka abantu bebhalisa sizakakhulu sibazabhalisa kakhulu kuhle ematibheni asikabi le nani kuhle kuhle eliphutshayo kodwa inani lakhona litshengisa lilikhulu kakhulu.
Kubikwa ukuthi inkomo ezedlula 15,000 zitshabalale esabelweni seMathebeleland South ngokucuba kubangelwa kuswelakala kwamanzi lamadlelo. Esigabeni sensiza abantu bahlulukelwe kakhulu njalo abazi ukuthi baza kwenzani bengasela zifuyo. Izulu kwamanje liyana kodwa kusizi lutho ngoba inkomo zife okumangalisayo. Izulu eline insukwana ezisanda kwedlula lihlela kugcwalisa amadamu ezigabeni eziningi kusenziwa ukuthi kulo daka oluningi emadamu acine egcwala amasinyane. Ngimele Studio 7 ngiseFilabhuzi gama namu Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga chisa lithiya indlebe kusasa lizwe ihlandla lesine lapho esizakhangela khona umumo wendlala emadolobheni. Vedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni achiyeneyo. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende sezale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo esivunyelwane ngabomanyano we-Apex Council lohulumende. Kodwa abenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta bamukele impumela njalo bathi bazaqhubeka bekhulumisana lomqhathi. Kubika uMavis Gama.
Isivumelwano phakathi kwabe Apex Council lohulumende sibikwa silobelanwe emhlanganweni owenzelwe Victoria Falls emadabukabusa lamhlanje. Abezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezigoqela eyababalisi bemaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUS, balile ukwamukela limpumela besithi ayisikho abakade bekukhangelele. Isikhulumeli se-ARTUS umnumzana Nation Mutsitirwa uveza umbono wenhlanganiso yakhe ngalesi sivumelwano.
Ababalisi bakhala ngokuthi ukukhutshulwa kweholo kungaphansi kwalokho abakade bekukhangelele. Ikhangelelo lababalisi liholo eliyisilinganiso salelo ababelithola ngomnyaka ka-2018 ngomphandula i-$500. Nxa lokho kungayenziwanga njenge-ARTUS, asiyenelisi ukubuyela emsebenzini ngaphandle kokuthi umqatshi alungise udaba lwethu.
Ukungakhuphuki kweholo labo njengalokho kade bekukhangelele njenge-ARTUS, uMdzitirwa uthi kuzophazamisa indlela abasebenza ngayo.
Thina njenge-ARTUS asibuyeli emsebenzini ingungqoqo ingasiphanga esikukhangeleleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimta umnumzana Tapson Nganunu Sibanda uchasisa izizathu zokwamukela lesi sivumelwano.
Izikhulumeli ezinkulu zezisebenzi zikahulumende kanye labatitshala ababalisi bonke ezweni bezihlangene ke kusukela mhla ka-14 January kuze kufike ekuseni yanamhlanje mhla ka-29 January. Kugcine kuvunyelwene ukuthi uhulumende kababhadale nale imali layo ukuze ababalisi babe belakho abakuhlafunayo. Kodwa siza kunanzelela ukuthi lesi sivumelwano asitsho lutho kangako kumbalisi olambileyo. Kodwa ke akufani nje lokuthi ngakube kuloku kukhulunywa kungaze kwamiwa ngoba uhulumende ubengela indlela yokuthi adangabhadala kungazange kusayinelwe nephansi.
USibanda uthi lokhu kutsho ukuba impilo yesebenzi ogoqela ababalisi iqhubeka isiba nzima.
Lanxa nje sikhuthazile ukuthi ababalisi kababuyele emsebenzini, kodwa sithanda futhi ukuthi kwazinanzeleleke ukuthi ukubuyela kwabo akungeke kube ngokwelanga elilodwa. Sikhuluma kanje nje omunye umbalisi akalayo yena yokugada kuzaze kuphele inyanga lapha zazayihola khona kungikhona ezathola indibilishi enaleyo angagada ngayo esiya isikolo. Siyakhuthaza ke siyacela la kuyihulumende ukuthi bangahlukumeza amatitshala. Bakhona bazasukuma bahambe baye emsebenzini, bakhona abanye okuzabehlula kuze kufike phose kupheni kwenyanga. Ma uhulumende akwazi ukubekezela ngoba laye kumehlule kwelakhe igcele ukuthi anike ababalisi lokho abakufunayo. Umsebenzi bayawuthanda sibe ababalisi kodwa behlulwa ngumumo.
Umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi umnumzana Paul Mavima uthi lanxa uhulumende elesifiso sokwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso esiphezulu, udubo ukuthi isikhwama sakhe asilamali eneleyo ngakho akanelisi iholo elifunwa izisebenzi njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle. Incwadi ebhalelwe amalunga aweZimta iveza ukuba obethola iholo eliphansi kuzisebenzi zikahulumende selikhuphuke lisuka kumadola edlula kancinyane inkulungwane yaya kumadola azinkulungwane ezimbili lengxenye, kusitsho ukuba ikhuphuke ngesilinganiso sokuphose ikhulu elilamachumi amane ekhulwini. Kuthi lo obehola amadola phose inkulungwane ezimbili ikhuphuke yaya kumadola phose inkulungwane ezinhlanu. AbeZimta bathi kodwa bazaqhubeka abezimthabathi kodwa abazoqhubeka bebheke umumo wezenotho elizweni ukuze babuyele njalo kuhulumende ukuyakhulumisana ngokwengezelela lelo holo bekhuthaza amalunga ukuthi amukele isilinganiso asiphiweyo aphindele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amalunga edale leSenate eMelika lamhlanje azabuzisisa abamele uMongameli Donald Trump lebandla labebandla lamaDemocrats ngecala eletheswa uTrump elokufuna ukusebenzisa ilizwe leUkraine ukuba lingcolise igama likamnumzana Joe Biden, yena alakho ukuncintisana laye kukhetho lokudinga uMongameli welizwe lonyaka. Abakubandla lamademokrasi bafuna kube labafakazi abagoqela umnumzana John Bolton, yena owake wasebenza lo Trump. UBolton uthi uMongameli Trump wayefuna ukuba ilizwe leUkraine limncedise ukukhankasa kukhetho oluzayo ngokungcolisa ibizo likaBiden. Kodwa abebandla lama-Republicans baya kuphikisa lokho besithi akudingeki ukuthi kube labafakazi ekuthonisweni kwaleli cala. Amalunga eSenate akhangelelwe ukuvota esekela loba ukungasekeli ukuthi kube labafakazi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gibbs Dube weStudio 7 uqoxe lomnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo weMDCT eMelika.
Ama-senators azobhala imibuzo yabo abafuna ukuthi ibuzwe ngu-Chief Justice uRoberts, nguyena opresidayo, nguye bazobhala imibuzo yabo iye kuye, yena nguye ke ozobuza imibuzo yakhona yona leyo. Imibuzo le iqondane lama-managers ama-democrats abayibona abethesa icala le-impeachment ku-Trump, and enye yakhona imibuzo izobiqondane lamaloya ka-Trump abayibona abadefend u-Trump.
Singathi ke nxa sikhangele khonapho-ke bebuzwa, abanye baba bethule kumbe bekhuluma, kuyabe kuhamba njani?
Imibuzo yabe ibhaliwe iya ku-Chief Roberts. U-Chief Roberts nguyena ozobuza umbuzo, and then ama-manager, ma kuthi umbuzo uqondane lama-manager ama-democrats azophendula-ke wona. Ma kuthi umbuzo uqondane lamaloya ka-Trump azophendula-ke wona. Akulalokho okuthiwa i-cross examination. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi kungaba le cross examination ukuthi umuntu angaphendula then ukuthi uphakamise isandla uthi no, uqhubeke ngombuzo wakho. Hayi, imibuzo yakhona iphendulwa straight njengoba uyawubuzile.
Siyabona njalo-ke kulokukhuluma okokuthi-ke umnumzana John Bolton abuye eze yethula ubufakazi balokho akubonayo, kambe ukuthi bazambiza yini labanye?
Ya, kusho ukuthi imibuzo le izothatha about amahora angu-16 kuzoba namhlanje lakusasa. Mabeqeda-ke imibuzo le lempendulo zakhona, kulapho-ke abazwayo kuvote, and I'm sure ukuthi ivote yakhona eyokuthi kube lama-extra, kube lamanye ama-witness afana laye uJohn Bolton, ivote ezenziwa ngolesihlanu leyo. Kulapho abazodecide khona whether bayavuma yini ukuthi kube lamanye ama-witness ukuthi uJohn Bolton abizwe. Kusho ukuthi kufunakala i-simple majority lapho-ke, kusho ukuthi ama-senators angu-51 angavote ukuthi kube le lama witness uzobizwa kuJohn Bolton. Bangahluleka ukufika kuleyo 51, kusho ukuthi hayi, indaba yama witness ifela lapho.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe ezimele, ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington. Uhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela ukuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abaseSouth Africa ngokungekho emthethweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani la sebehlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus seliqonge laya kunkulungwane ezedlula eziyisithupha i-6100 emhlabeni jikelele. Usobulele njalo abalikhulu lamachumi edlula amathathu 132 kwele China. Abantu bakwele India balokhe beqhubeka ngokutshengisela esitaladeni besola inguquko efakwe kumthetho obuzwe i-citizenship. Uhulumende wakwele South Africa usethumele amapolisa ukuyazingela izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni ezihlala elokitshini le-Deep Sloot e-Johannesburg ngesikhathi abokuza abangela maphepha abahlala elokitshini le-River Park labo sebetshelwe ukuthi kumele baphume baphele. Kubika uBenedict Nhlapo.
Amakhulu ezalwane zakwamanye amazwe eningi labo kungabe Zimbabwe babotshiwe ngamapholisa elokishini le-Deep Sloot ezindlini, abanye endleleni, abanye ezitolo, besethesa umlando kuba selizweni ngokungekho emthethweni. Abanye babikwa sebebalekele kwamanye amalokishi. Lokhu kungemva kokuba izakhamiza leli lokishi zitshengisele okwamalanga zifuna abakwamanye amazwe abahlala kulindawo kungela mvumo yokuba selizweni baphume baphele. Lokhu kutshengisela kuze ngemva kokubulawa kwepholisa lezakhamizi ezimbili. Amapholisa abegcwele ndawana yonke kuleli lokishi ngemva kokwethekelela kwamphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa uMnumzana Bhekisicele.
Make sure that our roads, our streets are safe by increasing.
Ngifuna bezogcina ukuthula njalo bacwayisise amacala okubulala okuthiwa adalwe kuleli ilokishi.
To make that visibility to be there in 24 hours.
Kodwa inkulumo kamphathi ntambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Mtswaledi ayethule kuzakamizi ze-Deep Sloot yiyo echiya bakwamanye amazwe bezonde beganunu wabo.
Just this Tuesday I signed a list of 1000
olwesibili sibophe abokuza abedlula inkulungwane bonke sebephuma ejele ngamacala okubulala lokubamba iganyavu. Ngibabuyisele kubo ngoba izigadi.
Lokhu sekusolwe kakhulu zihlanganiso ezimela amalungelo abakwamanye amazwe esithi linkulumo ikhuthaza udlakela lwe-xenophobia. Bathi njalo uhulumende ubengelalungelo lokuthumela amapholisa kusiyagonjolozelwa bonke abakuza kungela bufakazi bokuthi yibo abadala amacala wonke la okuthiwa bawenzile. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ithi funa siqinisekiso sokuthi amalungelo ababotshiwe labo azahlonitshwa kanti bakhona bale mvumo yokuba kwele South Africa ababotshiweyo. Kodwa ke sinisa kamuzi se-Disloot uMnumzana Khaza Masuka sithi bathokoze kakhulu ngokubotshwa kwabokuza laba njalo sebezizwa bephephile.
Bayabulawa abantu, bayarechwa, kwenzeka everything, into ezibuhlungu ebantwini and zenziwa ngabantu abaphilayo. Ngoku sekufanele ukuthi siphile ngenye indlela esingayi-understandiyo. Utsho ukuthi thina bantu balapha e-South Africa asikhuselekanga.
Kusenjalo abakwamanye amazwe abahlala elokishini le-River Park labo sebehlalele evalweni njengoba lakhona sekuphume isaziso sokuthi abokuza abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni ngabaphume baphele ngokuphangisa ngoba bazawukhomba olotshwala. Melesudo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende sezale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa lapho athi uyecela umongameli wakulelo lizwe uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi abe ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkoma.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.